Mangwana na kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana na anhasi, uri musi wemuvhuro, chikumi 3, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kuona chirongwa ichochi izvozvi paFacebook page yedu yeViewway Shona. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzoenda kumabasa kwemazuva matatu kutanga nhasi.
Vose vari muboka reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe hadzisi kuzoenda kumabasa, ende tiri kufara nekuti vamwe vadzidzisi vasiri nhengo dzedu vajoina, ende tazvipira kuti tichange tivapa malegal services mahara kuti urongwa hwekuramwa mabasa huenderere mberi.
Ukuwo rimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti richambotanga rapa nhaurirano mukana nhengo dzaro dzisati dzatora matano.
Kuda kuingenza government nekuti hazvitibatsiri kuti titi ngatitungamirire varayiridzi kuti ngatiite strike vozotita turnaround kuti makaita exploma agenyuei.
Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vashandi vari kurisunda kuti varamwe mabasa nekuda kwekuoma kwaita upenyu. Tichanzwawo zviri kubva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kuenda kumabasa kwemazuva matatu kutanga nhasi. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti chavari kuda chete ndechekuti hurumende ivape mihoro inoita kuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo. Vanoti pari zvino varayiridzi vave kutambiriswa mari iri pasi pasi zvichienzaniswa nevamwe varayiridzi pasi rose yekuti yakaenzana nemadhora makumi manomwe nemashanu emari yekuAmerica pamwedzi, asi ivo varayiridzi vachida madhora mazana mashanu ekuAmerica pamwedzi kuti vararame. Rimwe sangano revarayiridzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe rakatozivisawo kuti richabatana neAtuzi mukurangwa mabasa. Ngatinzwe hurukuru yataita navamasaraure.
Vose vari muboka reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe hatisi kuzoenda kumabasa, ende tiri kufara nekuti vamwe vadzidzisi vasiri nhengo dzedu vajoina, ende tazvipira kuti tichange tivapa malegal services mahara kuti urongwa hwekuramwa mabasa huenderere mberi. Saka kusvika musi wechitatu zvikoro zvose zvemuZimbabwe zvine mamembers edu haanenge vasina masevisi avanopa, nevamwewo varayiridzi vatenge vachiti joina hapana masevisi avanenge vachipa. Tiramba tichisimbisa kuhurumende nyaya yekuti tibhadhare muhoro unoita kuti tikwanise kuchengeta mhuri dzedu.
Asi ka takanzwa hurumende ichizivisa kuti iri kuwedzera vashandi vayo mari mwedzi uno.
Hurumende kana ichiti iri kuda kuwedzera mari inenge tiri kutozivisisa zviri paground. Isu hatisi kuda kumbowedzerwa mari, tiri kuda kuti mari yedu yatagara tichitambira yemaunited states dollars 500 US ndo yatinongoda kuti titambire mari iyoyo, kana kuti toitambira tichishandisa interbank rate. Munoona takambowedzerwa mari kumashure, hazvina kureta chirevo nekuti vanosara vowedzera mapurize anguri aenda. Vakatiwedzera $29 musunu, asi haina chayakawedzera paupenyu hwemunhu nekuti mapurize anga achanyoenda kuri. Saka isu tiri kungoti kune hurumende zvinhu zvazvamira manyama amire nerongo kudai. Ngatidzokerei kuti makontrakti ese anga akanegoshetwa nemaunited states dollars ngaabhadharwe neinterbank rate. Vakati interbank rate tinoitora tine kunyunyuta, hatisingatombodzokera kumabasa kuti kana ndaachifaa $500 nhasi asi rate ichinzi yapa 7 yere pa 8 vanongoti multiplierawo votiti mwedzi zino tokupa 4000 ndo interbank rate. Zvinhu zvedu zvingatirerukire tese, tingaitore hedu asi tinoziva kuti inenge iri shoma nekuti inflation inoramba ichishuta, asi sevanhu vanoda basa ravo tinokurumidza kudzokera kubasa.
Avanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare kuwedza neStudio 7. Rimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe iro raimboti nengo dzaro dzichapinda mukurangwa mabasa panotanga mwedzi uno rinoteraona zvakakodzera kuti rimbotanga rapa mukana kunaurano uye kuvimbiso yehurumende yekuwedzera mihoro yevashandi vayo mwedzi uno risati ratora matano. Tabata munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe kuti vatsanangure.
Isu sesangano revarairi nemamembers vedu hatina vakatekeshera nyika. Zvakatiremera kuti tingotsara zuva rekutikana kuti musi wa 3 June nhasi strike yatanga. Nekuti last time yataita strike yatakaita kubva musi wa 5 tobvoroswa musi wa 8 February. Varairidzi vakawanda vakazotanga kupopota vachiti hamuna kutedzera gwara, hamuna kutedzera mutemo. Saka isu kuziva kuti hondo iyi irefu. Haisi hondo inogona kutangwa nhasi dzipera nhasi. Ihondo ine makuva pasi. Ihondo ine ropa. Ihondo ine misodzi. Ihondo ine kuchema kukuru. Saka tiri kuda kuti tingotangira kuti nhasi tatanga tototi taenda mberi. Vari kutanga nhasi tinokurudzira kuti nhavaite zvavari kuita. Isu sesangano revarairidzi vePTUZ nhasi uno chaiye tiri kusangana nemaparliamentarians kuKresta. Vatiri kuedza kutsanangura kwavari kuti sei tine problem yekuti masalaries yedu aruramba ari pasi. Nepamusana pekuti mutemo hauda kugadzirwa zvakanaka. Saka PTUZ nezimta nhasi dziri kusangana neinonzi Parliamentary Portfolio Committee on Labour. Pamwe chete na Speaker of Parliament vamugenda makuseni ano kusvika makati napo tichikurukura kuti tivataudze kuti mutemo unoita kuti nyaya dzemasalari dzikurukurwe washatira papi sei tisina mutemo uyu muZimbabwe. Saka zvinhu zvatikuedza kuti tikwanise kuburisa pachena kuti kanga tataura nemaparliamentarians nekuti kuna vamunangagwa takaenda musi wa 21 December vanhuvese vakazviona. Tsamba takanyora kupublic service commission, takanyora kuna vamutuli nyuve, tsamba takanyora kune vanhu vakawanda tichitaura kuti hatisi kufara nemubati hwarutavaraini. Saka iye zvino takumboonawo maparliamentarians maprocesses ese ewaya anotitungamirira kuenda.
Hamuzooneka sema kudududza here vamajongwe mushure mekunge mambotaura kuti panotanga mwedzi uno munenge muchitora matanho?
Inzwa izvo vako mani. Tiri kutaura nyaya yenyika, tiri kutaura nyaya yemaconsultations. Vanhu vatiri kudzira navo vatinovaziva mapere vari kutotsvaga panojuja ropa kuti varume vadye. Isu tiri kuti zvese zvatiri kuita izvi tikagona kusenda meseji nekuti chiri important kubatanidza masangano evarairidzi. PTUZ yega kana R2Z yega haigoni kurwa hondo iyi ikahwina. Tiri kuda kuti iye zvinezvi kunhasi uno tichisangana nezimta mamwe masangano anofanira kuuya tobatana pamwe chete. Saka hapana munhu anogona kuti akizwa kuti tadududza. Kududza kwedu kuenda mberi tinogona kuti kubva mangwana chuze zvedu zvatanga. Nepamusana pekuti chikuru ndechekuti toda kuti pasawana anotisoropodza kuti taita zvinhu mukukasika. Tikuda kuingenza government nekuti hazvindibatsiri kuti ndisi ngatitungamirire varaidzi kuti ngatiite strike vozotita turnaround kuti makaita explore avenue here. Chimwe chikuru futi chiripo ndechekuti iye nezvi muri kuziva kuti government yakati ida kuwedzera mari muna June. Hatigoni kuti ndisi vanhu ngatiende kutiraisa tisina kutanga tanyatsoona confirmation yekuti June wacho munei munhau yaanayo wongutozwa kuti makazara mhepo. Asi kana paine promise yekuti pane zvichabudapo ngatiwane confidence yekuti amongst ourselves tiri ready for combat.
Avanga vari munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinobatanidza masangano evashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti vashandi vari kurisunda kuti varamwe mabasa nekuda kwekuoma kwaita upenyu hwavo zvichivera kukwira kwemitengo yezvinhu kusina tsarukano. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti zvinhu hazvichatomboiti nekuti nyika yapfugama nekuda kwekuparara kwehupfumi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hazvichatomboiti, tiri kutoti isu nyika yapfugama, nyika yapetwa, hapachina chatingati nyika nokuti nyika hupfumi. Iko zvino pressure yatinayo kuvashandi ndeyekuti tiri kutonzi tiri kutengesa nokuti patiri kutaura tichiti ngatimbonyorerei vakuru, ngatimbokushedzei meeting, vashandi vari kutoti muri kutinonokera, ngatingoramwei mabasa tigare kudzimba kuitira kuti ivo vari kukwidza mutengo avo vaonewo kuti takakosha uye vaonewo kuti nyika inoda kuonera pamwe kuitira kuti hurumende izoone kuti haisi hurumende yemabhizimusi bedzi asi hurumende yevanhu. Mabhizimusi mashoma pane 14 million vanhu vari kunyika inoyi kwese kwese kwatiri vari kutambudzika. Saka hazvina kumira zvakanaka kukwira kwaita mutengo kwachemedza vanhu Saka namo yapinda ngavatoti batsiro vari kunzo kunyika ina kumira zvakanaka.
Tichitarisawo ivo vari kukwidza mitengo, vane tsananguro here yavari kupa kuti sei mitengo iri kukwidzwa kudaro?
Vane tsananguro yekuti ivo vari kuti dhora radhura pamusika, asi tinoona kuti naivo futi vane onyire. Zvatagara tichiziya nyika yese pasi rose kuti hakuna hurumende inofanira kumbomira pachena ichiti angomirira vamabhizimusi chete kufadza vemabhizimusi. Nekuti hakuna bhizinesi rinoti taguta hatisatambozviona kubva zvitatanga kumirira vashandi, hapana panonzi nekambani taguta taakumbopawo vanhu. Saka pane nyaya mbiri, yekutanga ndeyekuti mapolicies ehurumende vari kuti mapolicies iwaya atikanganisira bhizinesi endizvozvo ichokwadi. Kwozoita nyaya yechipiri yekuti vanounyire, nekuti chiri kuitika ndechekuti mitengo iri kukwira asi masalari evashandi hapana kana hwana ari kuda kukwidza. Tichitozotarisa tinoonawo kuti ivo vari kutoratidzirawo nemutoo wavo wekuratidzira. Havagoni kupinda mustreet, havagoni kushedzerawo strike, asi vava kutoratidzira nenyaya yekukwidza mitengo. Ndinofunga kuti vari kutongotiwo kuvashandi kusvikira matarisana nehurumende yenyu, isu tichangoramba tichikwidzirai. Saka inzira futi yekuratidzira yavari kuita. Saka zvinhu zvitatu izvozvo ndo zvinenge zviri kuitika kumabhizinesi.
Tiri kuona kuti vemabhizimusi vakawanda kusanganisirawo kana muhurumende chaimo vakuchaja mitengo yavo vachidaidzira mari yekunze US dollar kana yekuamerica. Imi muchitambiriswa mari yemunyika yeRTGS, munotambira sei danho irori?
Takaiongorora nyaya iyoyo tikati tichaenda kudare redzimhosva, hatiri kuenda kukoti nenyaya iyoyo tichitarisa kuti vashandi vanga vachitambira maUS dollars. Hapana mutemo wakaitwa zvakanaka-naka wakashandura chinhu ichocho. Kana vakati mutemo uripo iwo wakashandura kuti vanhu vasapiwe maUS dollars uri pamutemo, tichauchalenjazve netitarisa maringe nebumbiro remutemo kuti mutemo iwoyo ukaongororwa hausiri reasonable, hausi justified mudemocratic society, uyezve hausi reasonable. Saka zvinhu izvozvo tiri kuenda kumatare, nokuti hurumende haingati iri kubvumidza vemabhizimisi kuchaja neUS dollar. Ndobvumidza kuti ana zimura wayo ochaja neUS dollar. Iko zvino varida kushandura mutemo mumwe chete iwoyo kuti vati vakanga vane macontract ehurumende vakapuhwa magovernment tenders vatange futi kuchaja mari yavo in US dollar, wodzorerwa mari dzese nereti iriko yeintermarket bank rate. Tichitarisa tinotoona futi kuti vakapuhwa matenda ishamwari dzevari muhurumende, ihama dzavo, makambani avo. Saka vanhu vari kudzvanywa chete, varombo, vashandi nevarimi vefodya, varimi vekotoni, varimi vechibage, ndo chete vari kudzvanywa varombo. Asi vapfumi vari kutozviona kuti mutemo uyu hauite, votozvigadzirira kuti vasaruze mari dzavo, vasarasikirwe nepfuma yavo. Paakutotorwa pfuma kune varombo vachipa vapfumi.
Vanga vari mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaPeter Mutasa, vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Mubepa naure Herald mune nyaya inoti makambani makumi matatu akazvimirira anogaya magetsi anosvika 5000 megawatts akatarisana nekurasikirwa nemarezinesi avo nekuda kwekuramba achikundikana kutanga kushanda panguva yenyika yakatarisana nedambudziko rekushaya magetsi anoikwanira. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune chasi vanonziwe nebepa naure The Standard vakaramba kupindura mibvunzo panyaya yemutengo weethanol inobva kukambani yamuzvinabhizimusi vaBill Rotenberg vivevarive varidzi veGreen Fuel iyo yainzi nenhengo dzeparamende iri kudhurisa mafuta. Zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira imi vateereri kuno kuStudio 7. Tinoda kuyeuchidzai kuti mashoko anotaurwa nevateereri haanei nechekuita neStudio 7 sezvo vachitaura maonero avo nepfungwa dzavo.
Zitera ngundi nanzi Emel Manasa. Ah, so kwati bodo ndosu ngotumi kwa nevana imindi singa kubati. Akomana, chinola kuza inyusi taka wanda. Wanavedu waka famchipatara wachinza wana mshonga. Toita wakudiko bababa wana kufote wachero newe zanpiefa. Wati shunguruza bababa ticha zukuti totini. Izo zukuno marili kuchinjwa yose. Ndeya woi novia nevana kuno kumashinge novia natongai. Mayusa iwa woi suti chungo kwenga pasino mromo.
Kwa siwa hii mwuri ya Studio 7, ini ndi nuituwa Luki Chinambura. Ndrudo kutawara wapa msoro pato kwa zani kupe. Nikuti pasarudzo, wanga anima MP ake, nima kazila ake, haikuki za msarudzo, wakatama kana ni umwe chaiyo wakapa nisekuwina. Uku ku MDC chaiyo ya wacha misa, ya tiru kutsigira kuti ndiyo chaiyo ya wacha angirai. Ndiyo ituri nima MP. Ari mparlamenti saka kana iye achide kuve mutungamiriri wemDC handizi kuti pfungwa dzake dzakadii dai anga ari munhu waidzokera kuparty apetuke musangano kwete zvake zvekukisana navana munangagwa zvekupenga
makadenyo vana mukoma blessing vana mukoma jonga kuri seikoko basa rakunotita rinotigutsa yauripo ndekuti zvakatooma takutotarisira kuno vakuru vedu kuti vachatifambisa sei kuti tibve madhakati ya zvakaoma ndinonzi munasi ndafona ndiri kuno kuparusati nhamo dzega dzega devakuru vedu vachitaurirana kuti zvinhu zvofambiswa soso vagare pasi kana tingasunungurwewo isusu tabva munhamo taniita
masikara sei masikara sei mhuri yezimbabwe kumatirimana ose kwamungadei mhuri tichikwadza zvakare vatsikisi vechirongwa chestudio 7 ndichiti muve neweekend yakanaka nhasi ndoda kungotaurawo ndichibatsira hama dzedu idzi dzezanupf dongopawo mashoko erubetsero kuti izvoni kochi chakaipa kuti vangotaurirawo nyika kuti vazvikoniwo kana kungotiwo vati aiwa katimbopawo matomu nevechidiki vanova vari kufarirwa nevanhu kuti zvinhu zvichinjewo munyika not for their benefit but for the benefit of the Zimbabweans because maybe ivo vakabenefita kare taungoitirawo kuti vechidika vawanewo benefit shanduko ingowanikwawo munyika because what we know is that economy yemuzimbabwe yakabatwa neopposition party inova MDC saka it's obvious kana vakaramba vari papower zvichangokonzeresa kuti vana vemuzimbabwe varambe vachingonetseka ko ngavangoitawo mwoyo munyoro vangotaurirawo vana vezimbabwe kuti vakundikana vangoisawo MDC panyanga tione kuti zvinhu zvaizvo zvinoramba zvichioma here kana zvanakawo tese tokuvara nembovha yemufaro hazisiri izvo here ndatenda hangu
makadi zvenyu vashamariri vestudio 7 vese vana mukoma jonga nevamwe vese avo ana gandiri maramba pamasvingo apa ndobvapo ei aita chichemo varume chichema handinangu zvinoda kutaura ndaa ndakanyarara pasocial media but ei ndatigai nditaure paita chichemo vana kuchema muno musouth africa nesituation yavako hatidi kunyomba nyika yedu asi takuda kutaura chokwadi varume pakaipa last week ungangoti last monday mwedzi watabos vana kuchema zvikuru handidi kutaura nemi takauya kuno kusouth africa kuzotsvaga raramo nekubatsira vari kumusha asi zvinhu zvikuitwa paborder please handina chekutombopfuurisa nekuti zvinhu zvakadeti munhu wese akashanda mwedzi wapera akashandira mahara hatizoziva kuti akashandira nyika here kana kuti akashandirei zvinhu zvese zvakatorwa tinopa zvinhu vana malaicha vemabhazi ndaivo nezvinhu zvedu kumusha zvakatorwa zvese vanhu vari kuchema kuno nguva ngatizisapota muchaiwana kupi izve tiri kutsvagazve kutambura munyika taiva kuzotsvagazve motorazve taiva kuzotsvagazve vabereki kana mukarespekta vanhu nesuo tichavarespekta ngatichikumbira kuti mutiteu loud rangu ndinzikwe nanani tiri kuchema kunoku pakujobheg ndikuponerana inini ndiri kuno kucape town
manzwa kubva kuvateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko haanei nechekuita nestudio 7 tinokokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Mapoka enau yehurumende yeSiria anoti kurwisa nemuchadenga kwaitwa nemauto yeIsrael pakamba yendege dzehondo dzeSiria kwauraya muto umwe chete vamwe vaviri vakakuwadzwa uyewo kwaparadza panochengeterwa zvombo. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa nezvekuramba vanhu vachipfurwa vachifa munyika inonzi nevamwe inyika yakabudirira uye ine mitemo yakasimba. Izvi zvinotevera kupfurwa nekuurayiwa kwevanhu gumi nevaviri vamwe vakakuwadzwa kuVirginia Beach nemusi wechishanu chapfuura. Nyakupfuura vanhu uyu akaziviswa saDwayne Graddock anonzi akanga asvitsa tsamba yekuti ave kusiya basa musi mumwe chete uyu uye anonzi akanga asina zvipomerwa pakushanda kwake. Mumatunhu akawanda muAmerica vanhu vari kupfurwa vachifa vamwe vachikuwadzwa, asi vakawanda vachikurudzira hurumende kuti idzike mutemo unorambidza kuwanikwa kwepfuti nemunhu wese zviri nyore. Asi hurumende inonziwe nevamwe haisi kutora matanho panyaya iyi. Saka chii chiri kuita kuti pasatorwa matanho? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaFrank Guni ava vari mumusha weVirginia muno muAmerica.
Tingati chinhu chinoshamisa zvikuru muno muAmerica chekuti nyika yakabudirira seAmerica vanoramba vachiita kunge vasiri kuona kuti dambudziko riripo chairo nderekuti vanhu vozvavo vatingati pachirungu macivilians vanobvumirwa kuva nepfuti mudzimba dzavo dzakawanda wanda vachitevedzera zvakanyorwa muconstitution yavo some 200 years ago. Nguva yakanyorwa constitution iyi pakanzi vanhu vanobvumidzwa kuva nezvombo kana kuti pfuti zvekuzvidzivirira. Zvaiitirwa kuti nguva iyoyo kwakune vanhu vane ubhinya, vanhu vaipinda vachitora zvinhu zvevamwe neganyabvu. Saka nguva yacho iyoyo vanhu vaibvumirwa kuti vabate zvombo zvekuzvidzivirira pamusha pavo. Zvino mukore uno hazvichaapplya nekuti tava mune imwe nhano yekukura. Asi dambudziko chairo randingatauri nderekuti inyaya yekuti vanhu vane pfuti vakawandisa mukugara kwatinoita muno munyika ino inyika inonzi high stress level nyika, nekuti vanhu vanoita mabasa akawanda, havana nguva dzekutandara vachipedza pfungwa dzinoremera kana kuti yatingati stress. Zvino vanhu vazobatwa nepfungwa idzo dzidzi vazhinji vacho ndovanozopedzera vapfuura vamwe vanhu vasina nemhosva.
Saka chii chiri kuita kuti makurukota asatarisise nyaya iyoyi vachiisa mutemo unorambidza pfuti kuti dzisangowanikwa pese pese?
Chinoitika ndechekuti muno umu mune sangano rezvepfuti rinonzi National Rifle Association rine masimba chaizvo zvekuti rinobatira kukambena makurukota edare remuno yeCongress pavanenge vachitsvaga rutsigiro kubva kune vanhu. Bato irori rinopa vanhu mari kuti vavhotere macongressmen anorisapota. Saka kuti ivo vazopinda zvino manje vachiti takuisa mutemo wokubvisa pfuti, vanenge vavakutotya kuti ivo ndo vanobviswa, nekuti boka irori reNational Rifle Association rakasimba chaizvo, rakabata mapazi ehurumende akawandisa chaizvo. Ndo riri kurambidza kuti aiwa hamungaite izvozvo nekuti kwavari ibhizinesi. Kutengesa pfuti muno nemabara acho ibhizinesi rine mari chaizvo chaizvo kwete zvekutamba. Saka vari kugeina mumari idzi vanenge vachitya manje kuti kana bhizinesi ravo rikaurayiwa nekuti vanhu vatorerwe pfuti, ivo vanenge vakurudza mari yavanenge vachibata pari zvino. Ava vemakurukota vedare remuno reCongress kuti vaise mutemo uyu zvinobva zvakanganisa ukama hwavo neboka reNational Rifle Association. Asi tiri kuona kuti vari kuratsikirwa neupenyu zvakanyanyanyanya chaizvo chaizvo. Tikatarisa panyika dzakabudirira, America iri pamusoro-soro pakurasikirwa neupenyu nenyaya yekuti vanhu vanongopfuurana nepfuti.
Tinoonawo kuti vakawanda vanonzi vapfuurana kana kupfuurwa vanhu verudzi rwechitema. Chii chinokonzera kudaro?
Chimwe chinokonzera kudaro ndechekuti muno umu muAmerica kazhinji vanhu havadi kubudirana pachena. Kuti muchine nyaya yemusarura, vana vachikura vari vechichena vanongokura vachidziva kuti munhu mutema anofanira kutarisirwa pasi, uye vanotarisa kuti vanhu vanonyanya kupara mhosva kana kuti vanhu vanoita zvisina kunaka zvinoita kuti vanhu vasagare zvakanaka munharaunda vazhinji vacho vanongotarisirwa kuti vanhu vatema. Saka pane rusarura rwekuti varungu nevanhu vatema havanyatsi kuonana zvakanaka-naka nekuti vatema vanenge vachiti varungu havari kutidzvanyirira. Varungu vachiti vanhu vatema vanoita zvikraimu kana kuti vanoita paramhosva dzakawanda. Saka vechichena havagoni kutrasta vechitema. Vechitema vachiti kudzvanyirirwa munyika yechibarirwe muno matakabarirwa. Ndo zvinoita kuti zvidaro chinero zvinoitika zvekare mukaona panoitwa kupfurwa kudai ipapa. Kana ari murungu apfura vanhu. Kazhinji kacho vanomhanyira kuti anofanira kunge anga achitorwara nepfungwa. Vanobva vatarisa kana kuzvarwa kwake nekukura kwake kuti makurire aita hapana chaakambokanganiswa here pamwe. Ndo zvamaafekta zviya zvatinoti psychological effect. But kana ari munhu mutema manje aita izvozvo vanobva vatotanga kutaga kuti haana ambopara dzimwe mhosva here. Ranga riri gororo yakanga iri mbavha zvese izvi vanozvitsvaga. Saka ndozvinoita kuti pave nemadisparities ipapa.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica mudunhu reVirginia vaFrank Guni vari parunhare kwakare kuVirginia neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire. Pera regeti mbotarisa misere nao zvakare. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzoenda kumabasa kwemazuva matatu kutanga nhasi. Asi rimwe sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti richambotanga rapa nhaurirano mukana nhengo dzaro dzisati dzatora matano. Sangano reZCTU rinotiwo vashandi vari kurisunda kuti varamwe mabasa nekuda kwekuoma kwaita upenyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi vainesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.